president vasangana nemagweta avo nhasi vanga vachingosangana nguva yesei vazoverera nhasi kuti mangwanani vachaita musangano nevatori venhau vachivaudza kuti zviripo zvavari kuda kuita ndezvipi uye nyaya yekuendesa ZEC kumatare edzimosa nenyaya yekubirira kwavanga vachiedza kuita maelections ichange yakafamba sei.
Kune vamwe vari kuti zvoko sei MDC Alliance iri kunonoka kuenda kumatare kana ine umbo.
Vanhu vezano chete vanodaro ivavo vanoda kuti tikaende kumatare nekuti matare anotevedzera zvemutemo. Mutemo unoti munoaplya within 7 days yekuanansa kwakaitwa maresults neZEC. Zvino ZEC yakaanansa maresults musi wethursday last week, 7 days hatisati takuwana. Saka vaakuneseka vari kuneseka nei vari kuda kuti mhanyire ikoko kumakoti tisina kunyatsotaura natega pachedu tigosvika tikanyati tatodzoswa. Chokwadi ndechekuti president Nelson Chamisa munovaziva munhu weexcellence, he does everything to make sure that is perfect. Nenyaya iyoyo vanga vashara nemagweta avo kuti vaone kuti nyaya yavo kana yakuenda inenge yakanyatsosunga kwese kwese uye yakarongwa zvakanaka zvikurusa.
Vasibanda vanhu vangada kuziva kuti zvamuri kunyanya kupokana nazvo neZEC ndezvipi?
Noti isu ZEC yanyanya kunyepa. Zvekutanga yakamboti iyo vanhu vakavhota maelection ino vakanga vari 72% of maregistered voters. Vakazoanansa maresults akataura kuti 72% yaiwanikwa kumaparlamentary yekumakanzi asi kupresidential kwanga kwava ne85%. Tinobvunza kuti koi 13% yakabhepi? Nenyaya yekuti maelection emuzimbabwe anonzi harmonize, zoreva kuti munhu unopinda kundovhota opuwa mabalot paper 3 achivhotera vanhu 3, wekutanga president, wechipiri MP, wekupedzisira councillor. Saka mabalot paper anopinda mapresident anofanirwa kukanga aenzana nemabalot paper anopinda macancillor. Tenauti yapresident inofanirwa kunga yakafanana netenauti yacancillor kana tenauti yemacancillor kana tenauti yamp. Kana yosiyana tinenge takangoziva kuti mune anonzi maspoilt paper mangani ekuti munhu wakapinda kuna councillor uko akazavhota, akapinda kuna MP akazavhota, akasaka akanovhotera kwapresident. Saka chero president wakana mavhoti akawandisa, anofanirwa kunga ari mavhoti evanhu vakapinda polling stations vachinzi vanovhotera munhu wese 72% yatinotaura yakataurwa neZEC yatinoziva. Saka tinoda kutiziva kuti 400,000 mavhoti akawedzerwa neZEC akabvepi uye akawedzerewe chii achipiwa ani? Ndo chikuru chaichocho chatinoda kuti matare edzimoso atarisa aonewo.